urongwa uhu takatanga kurongwa nezvawo mazuva akati kuti akapfuura katimbogadzirisa kuti tione kuti tinganyatsoshamisa sei asi mangwana ndozuva ratichaparura ratichaloncha Taiza Mara Trust. Saka sekunzwa kwamaita ndizvozvo takoka vanhu vakasiyana siyana macivil society organizations maembassies nevamwewo hamani shamwari kuti dziuye kuwitinesa this launch.
Chinangwa chehomwe iyi chinenge chiri chei, Bishop Magaya?
Chinangwa chehomwe iyi ndechekubatsira zvakanyanyisisa vanhu vanenge vakanganisirwa zvikuru sei nehurumende kana kuti nevakuru venyika kupfurukidza nemaabductions iwaya norangarira kuti Taiza Mara ndiyo kutanga akaabductwa. Pane vanhu vakawanda vana beta. Saka tiri kuti isusu mhuri idzodzo ruzhinji hwacho dzinenge dziri mhuri dziri kurarama noda kwemunhu iyeye anogona kunge akapambwa. Saka chinangwa chacho ndechekuti tikwanise kubatsira vanhu vakaita saivavo vanenge vasiyirwa mutore woyo. Asiwo zvekare chiri immediate ndechekuti tibatsiridze mhuri yaItaiza Mara. Ane mudzimai wake, ane vana vaviri vari kuenda kuchikoro muwacho. Saka vanhu ivavo vanenge vachida kuriritirwa chose sekuti munoziva kuti Taiza Mara ndiyanga ari breadwinner mumhuri yedu. Asiwo zvekare sekutaura kwandaita kubatsiridza vamwe vakawanda wanda vanogona kurwa daizvo.
Tinoona kuti pasvika mwedzi mitanhatu vadzamara vatsakatika. Zvii zvitsva zvamungazivisa vana veZimbabwe pamusoro penyaya?
Chatingada kuzivisa vana veZimbabwe ndechekuti denga nenyika hazvisi kuzonyarara kuti vakazviita izvi vangangofunga kuti hazvichangotsakatika sezvakamboitwa mazuva kare. Iko zvine zvakazopira chaizvo chaizvo kuti munhu weZimbabwe akasikwa nomufananidzo waMwari ane kodzero yeupenyu